takara zvedu kuti rimwe zita reeducation adoko rarakabva vanhu vari kufara pasi doko rawakabva izvono zvinofadza izvozvo hurumende ichiteerera vanhu
pane zviri kuitika zvese izvi munoona sekuti machechi angabatsirawo here
angabatsirawo achinge avhundwaka vakaitwa pamwe chete vakada kubvunza gwara zvingade vanhu ini ndaizoonawo zviri zvinhu zvinobatsa asi zvinoizvi hatisi kumboona kana pfundiso yacho nokuti hapana munhu ari kumbofundwa zvake
pamakurukota akadomwa ese hatina kunzwa nezvegurukota rinoonawo nezvechitendero munozviona sei
gurukota rezvechitendero isisu vemachechi hatiriisu nokuti tinoriechi iroro gurukota iroro ndo rinozotivhiringa raakuda kupinza zvimwe zvinhu nokubvisa zvimwe zvinhu ngakungofara pasina tongomira takadaro isinozvimirira tega hatiri kumirirwa nemamwe nemunhu anonziye uyo asarudzo munzi amirire mutendero
ndanga ndabvunza nokuti mati imimi makamirira kubvunzwa kana kukumbirwa saka ndaanichiti kuda kana paine gurukota rinoona nezvereligious affairs munogona kuwana mukana wokutaurirana
zviripo ndezvekuti iyo hurumende inoziva kune vanhu saka inofanirwa kuvateera ichinovabvunza kwete kuti vakamirirwa asi kuti vari kuda kubvunza vachida kuvanhu vari kuti kudini asi kana zvazvo kuita ari minista chaiye kana wokumirira religious affairs ipapo tinopatya pangaitwe zvapasi hapana kunyanyomira zvakanaka nokuti vanhu vanenge vakuona kunge zvinhu zvavo zviri kutungamirirwa nehurumende zvemachechi ngavazvisiye zvakadaro
saka machechi nevakuru vakaita semi muchashanda sei muchabatsira sei hurumende mune zvese zviri kuitika izvi
ivoiyo vehurumende ngavauye kuchechi kune masangano emachechi akasiyana siyana vanofanirwa kuita homework yavo votsvaga vonobvunzurura kuti vanotungamirira machechi ndevati kana vachida kunzwa zvinhu isi tinovaudza
munofunga kuti machechi anokwanisa here kusapindira munyaya dzematongero enyika
machechi anopindira anopindira akatopindira nechakare